manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina gumiguru 11 2018. Makateerera ku studio 7 nepfunyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anotsunga nhengo dzeZCTU maguta akasiyana-siyana emunyika. Kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika kokonzera mutauro. Vanhu vokurudzira kuti hurumende izivise uwandu hwezviwanikwa huri munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa asunga nhengo dzesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions muHarare nekune dzimwe nzvimbo pamberi pekuratidzira kwanga kwarongwa nesangano iri richinyunyuta nekuoma kuri kuramba kuchiita upenyu kunonzi neZCTU kwakonzerwa nekukwidzwa kwakaitwa mitero nehurumende. Thomas Ripasi anotiudza zvaitika muHarare.
Kuratidzira kwanga kwakarongwa neZCTU kwatadza kuenderera mberi muHarare sezvo mapurisa akomberedza muzinda wesangano revashandi iri akasunga hutungamiriri wesangano iri. Mutauriri weZCTU Valas Tarabuku vaudza Studio 7 kuti vasungwa ava vanomwe avo vanosanganisira mutungamiriri weZCTU vapita Mutasa, munyori mukuru musangano iri vaJafet Moyo nevamwe.
Nhasi mapurisa auya kuofisi yeZCTU waHarare akawanda aine matenga vari riot police. Sekuziva kwenyu ZCTU nhasi yanga ichida kuratidzira pamusoro petaxi itsva yakaiswa nehurumende wekutipa dhora rega rega rawata traffic inotora iyo 2 cents. Saka zvaitika nezvekuti ZCTU yanga yakamirira kunzwa kuti kukoti kuchanzi kudini sezvo mapurisa anga aramba. Leadership yeZCTU yanga yakamira iri pahofisi ndobva yasvika ndobva yatorwa president nasekretary general vabva vasungwa.
Rimwe remagweta ari kumirira vasungwa ava uye varivo vanoona nezvekufambiswa kumabasa musangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaLizwe Jamela vati vasungwa ava vari kupomerwa mhosva yekuita zvinhu zvisina maturo.
Vazopomerwa mhosva manheru ano anzi inonzi yedisorderly conduct. Tisingazivi kuti disorderly conduct yacho inonzi yaitwa kupi, nekuti zvatanzwa ndezvekuti vanhu ava vangosungwa pava vangosvikawo pamaofisi avo eZCTU vakatongomirira kuti zvichafamba sei since vanga vachiplana kuti vaite maprocession for the day.
VaJamela vatiwo pane vashandi veZCTU pamwe nedzimwe nhengo dzesangano iri vari kutadza kubuda mumahofisi esangano iri sezvo mapurisa akapakatira zvombo akakomberedza muzinda weZCTU kubva mangwanani.
Tichitaura kudai tiri kunzwa kuti pane vanhu about 26 vakavharirwa mumahofisi eZCTU vakachengetedzwa namapurisa vasi kubvumirwa kubuda mumahofisi. Saka tichitombozva kuti mapurisa ari kuzviitira izvozvo.
Zvichakadai mutongi wedare raMajor Street Amai Lanzini Ncube vatura mutongo wekurambidza ZCTU kuratidzira vachiti muHarare muchine chirwere chekorera chakadzika midzi. Vachiti kuratidzira kwanga kuchida kuitwa uku kwaizokonzera kupararira kwechirwere ichi. ZCTU yanga yakwidza nyaya iyi kumatare mushure mekunge mapurisa arambidza sangano iri kuratidzira nhasi nepamusana pechirwere chekorera icho chauraya vanhu makumi mana vapfumba mwe kusvika pari zvino muHarare. Kunyange hazvo dare nemapurisa ari kurambidza ZCTU kuratidzira mitambo yenhabvu iri kuitwa muHarare, uye ZANU PF yakaita musangano wayo nguva pfupi yapfuura pasina kurambidzwa nemapurisa. MDC inotungamirwa navanelson Chamisa yakarambidzwawo kuita musangano wayo zvichinzi munyika mune chirwere chekorera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Tichiri panyaya iyi, nhengo dzeZCTU 12 dzasungwa nemapurisa nhasi mangwanani kumasvingo mushure mekunge dzapinda mumugwagwa dzichiratidzira. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vashandi avo vasungwa mumugwagwa vachangotanga kuratidzira. Mapurisa avasunga anga ane zvombo. Gweta revasungwa ava vakoreri maboke vati mapurisa asunga vashandi ava zvisiri pamutemo uye vari kuramba mhosva yavari kupomerwa.
Vasungwa i12 vari kuchajwa ne participating in unlawful gathering with intention to cause public violence in terms of zviri pakati pechikamu chemutemo section 32 subsection 2 of the Criminal Law Codification and Reform Act. Saka vatogwa mastatements tapindura tichiramba mhosva yachona, nokuti maererano nemafacts kana kuti mataure gwazunzi ndovaparirwa mhosva. Hapana panoratidza kuti vanhu vapara mhosva, mutemo wavaisa hauenderani nezviri kuenderana nezvaitwa nevasungwa.
Kunyange hazvo vamwe vasungwa, kune vamwe vashandi vanodarika 50 vakwanisa kuratidzira. Mumwe wevashandi ava vamunyaradzi chidarikire vati varwadziwa zvikuru nekusungwa kwevamwe vavo.
Isu ini semushandi mweya wangu unorwadza kana vamwe vashandi behangu vachisungwa, vachisungirwa nyaya yekunyunyuta nekuda kwe2 cents iri kutogwa nehurumende. Isusu hatisisu takaita zvikwereti, hatisisi taita kuti zvizvimire zvazviri. Saka tinoona sekuti vari kutenga motikari dzingava dzamachifu, zvipatara hazvina mishonga, zvimwe zviri kukwira. Vari kuafekta isusu nekutitorera pasina, tiri kusvinwa ropa. Ndo chichemo chedu, and we are very disappointed nekusungwa kwaitwa vamwe vashandi vachirwira kodzero dzavo.
Vamwe vashandi vanoti vanorwadziwa kuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa iri kubata pasi rose kumeso, ichiti iri kuchinja maitiro ekutungamirira nyika ichikoshesa kodzero dzevanhu, asi iyo isingaiti zvainotaura. Vapismo Mapope vanoti hurumende yava Mnangagwa haina kusiyana neyava Robert Mugabe, avo vakabviswa pachigaro gore rapera nemauto.
Hapana musiyano vhosi yandiri kuona. New dispensation yachona inongori old dispensation yachona, saka musiyano hapana. Hurumende yangoripo yamugabeyo ndo imwe chete navamunangagwa iripo.
Nyanzvi mune zvematongero enyika uye vari gweta mumasvingo vatapiwa gondo vaudza Studio 7 parunhare kuti chiitiko chanhasi mumasvingo uye kune dzimwe nzvimbo charatidza kuti hurumende yeZANU PF haichinji muitiro wayo. Vamaboke vati vange vachitarisira kuti vasungwa vavo mumasvingo vachabudiswa muchitokisi pakupera kwezuva kana vachizoenda kudare redzimhosva voenda vachibva kudzimba dzavo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Zvichakadaro, mapurisa emamutare asungawo nhengo dzeZCTU 20 dzichipomerwa mhosva yekuungana zvisiri pamutemo. Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Vasungwa ava vange vari pamuzinda wavo apo vasvikirwa nemapurisa eLaw and Order mangwanani ndokubva vasungwa. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vapasimonya kureba vaudza Studio 7 nhasi kuti vasungwa 20 ava vanosanganisira mutungamiriri weZCTU kumanikaland vatinson Mutefa nevamwe 10 nevapfumbamwe. Vanyakureba vati mapurisa achiri kutsvagiridza mhosva yekupomera vasungwa ava, asi pari zvino vane mhosva yekuti nhengo dzeZCTU idzi dzange dzakaungana dzichida kuita zvemhirizhonga kana kushoropodza hurumende.
Vanoshandira ZCTU nenhengo dzeZCTU vanosvika 20 mamutare vasungwa nemapurisa makuseni kuaround 10 o'clock vari pamaofisi eZCTU number 14 Jamerson Street Mutare. Vachinziwo mhosva yavo ndeyekuparticipata in a gathering, vaine chinangwa chekudisturb public peace or to cause public violence kana kuti bigotry. Zvinoreva izvo kuti kuungana muchida kuratidza unhu hunoshoropodza avo vanopikisana nemaonero enyu.
Vanyakureba vati vasungwa ava vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana, uye vose vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Sangano reZCTU rakabuda nechisungo chekuti richaratidzira munyika yose sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Mushure mukuzivisa urongwa hwekuratidzira mapurisa akabva azivisawo nyika achiti urongwa hweZCTU haufanirwe kuenderera mberi sezvo munyika mune dambudziko rekorera. Asi ZCTU yakati chandirira mberi nekuti urongwa hwayo haudi mvumo kumapurisa sezvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika. Mune imwewo nyaya, Mambo Tendai Mutasa vati panofanirwa kuva nedzidziso munyika yakasimba kuitira kuti vanhu vasarodze vana vasati vabva zera. Mambo Mutasa vataura mashoko aya pakupera kwemusangano wemazuva maviri wekucherechedza kodzero dzevana wakarongwa nesangano reZimbabwe National Child Rights Coalition wanga uchiitirwa Mamutare. Mambo Mutasa vati vana vakawanda vari kurodzwa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira hurombo, chitendero nekuri pangozi. Izvo vati zvinofanirwa kumiswa nemutemo wehurumende uripo wekuchengetedza kodzero dzevana. Musangano wemazuva maviri uyu wakapindwa nevemasangano akazvimirira oga anorwira kodzero dzevana uye vechidiki vemuzvikoro vakabva kumativi mana enyika pasi pedingindira rekuti Leave No Child Behind for Zimbabwe's Development. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Iloida Moyo.
Zvichakadaro, bato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa rinoti harisi kufara nemabatiro aitwa nhengo dzeZCTU nemapurisa. MDC inoti dzimwe nyika nemasangano akaita seEuropean Union neUnited Nations vanofanirwa kuona utongi huri kushandiswa munyika. Mumwe vatevedzeri wemutungamiri weMDC, Senator Morgan Komichi, vaudza Evans Sininga weStudio 7 kuti dambudziko guru munyika inyaya yekusatambirika kwehurumende yavamunangagwa.
Isusu sebato reMDC tinoshora zvikuru zvaitika nhasi kuvakuru veZCTU, especially President Mutasa veZCTU. Zvinoratidza kuti munyika yeZimbabwe hakuna mafreedom evanhu. Isu maZimbabwe tikugara under terror, under serious dictatorship, worse than the regime yaMugabe.
Iwo mashandiro ari kuita mapurisa munyika pari zvino nezviri kuitika izvi, munoona sekuti ane chekuita nekutumwa kwavo neutungamiriri here kana kuti vari kungoitawo basa ravo semazuva ose?
Hakuna mupurisa kana musoja anotora action against esivili yatasina kupuwa order nevakuru vake, vakuru vavo. Hatidi kunyeterana kuti mapurisa kana mapurisa anongo extra from their own evolution. Handizvopi ba, vanotanga vapuwa order nakomanda wavo vepabesi. And commander wacho anopuwa order kubva kumusoro kuna commissioner general kana kuna army commander, and army commander hazo act anopuwa right yoyo na president. That is not true. Because ingava nyika iri ungovernable kana vanhu vakungoita zvavanoda. Let's look at the constitution of the country. It is not to be the only person anot deploy lethal force munyika or whatever the president.
Vanga vari mumwe vatevedzeri wemutungamiri weMDC, Senator Morgan Komichi, vachitaura parunare muHarare naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuSwane University of Technology kuSouth Africa Dr. Riki Nyaradzi Mukonza, avo vati mamiriro akaita zvinhu munyika anoda kuti zvematongerwo enyika zvigadziriswe.
Ndinoona sekuti patamira zvino izvi pasiyana nepataivimbiswa neutungamiri hwavamunangagwa maelections asati aitwa. Tinodaro nekuti kumiswa vanhu veZCTU kuti varatidzire chinhu chata tisingatarisire. Hurumende yanga ichitida kuwedzeredza kukwiridzira kodzero dzevanhu, nekuti chiri kuita kuti vanhu veZCTU varatidzire inyaya yekuti pane zvavasiri kufara nazvo. Zvino handione chikonzero chinoita kuti hurumende imire pamberi pavo ichiti musaratidzire, nekuti ndo zvinoita gutsa ruzhinji. Vanhu vanofanira kutenderwa kuratidzira kana vasiri kugutsikana nezvavasiri kugutsikana nazvo.
Totarisawo Dr. Mukonza kuti kumakore kuma 2007-2008 zvaimboitika zvakadai kuti vashandi vairoratidzira kana zvinhu zvavagozhera kudai. Mungati nyika yava kudzokera here kuna 2008?
Hongu, chatinoda kuti tiziva zvinenge ndechekuti vari kutitonga veZANU-PF vamwe vangangoona sekuti kubva kwavamugabe kuchiya vamunangagwa ishanduko huru. Ini ndinoti Shanduko yakaitika ishanduko yekuchirwa kweutungamiri. Asi yatingati system yekutungamira ichingori imwe chete.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kutswana University of Technology kuSouth Africa, Dr. Rick Munyaradzi Mukonza, vachitaura parunare vari kuSouth Africa kwakare naIvan Zininga weStudio 7. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube uye governor weRBZ Dr. John Mangudya vari kuBali kuIndonesia kumusangano weInternational Monetary Fund neWorld Bank, uko vari kuedza kugadzirisa ukama weZimbabwe nevayakakwereta apo upfumi hwenyika waenda kumawere. VaMangudya navaNcube vakaparura gwaro rekuedza kubhadhara mari yakawedzerwa pazvikwereta zveZimbabwe kana kuti maarias inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana masere zvemadhora. Gwaro iri rakanzi Arias Clearance Roadmap. Musangano uyu wakapindwa neAfrican Development Bank, International Monetary Fund neWorld Bank Group, Paris Club Group uye European Union. Chikwata cheZimbabwe chakaitawo musangano nevakuru kubva kuUnited Kingdom neUnited States of America. VaNcube navaMangudya vakaita musangano nava Eric Meyer vanova mutevedzeri wemunyori mubazi rezvemari muAmerica. Nyaya yezvirango inonzi yainge iri mudariro America ichisimbisa kuti Zimbabwe izadzikise zvayakanzi iite mumutemo weZidera, zvikuru kusimbisa nyaya dzeutongo hwejekerere. Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzve munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya kuti tinzwewo maonero avo.
Zvinhu zvakakoshera nyika yedu uye tinozvikurudzira kuti kana IMF neWorld Bank yabvuma zvirongwa zvavakaisa ivo vaMutuli Ncube, zvinototifadza nesuwo, nokuti isuwo vanovonongorora vedu mamiriro eupfumi hwomunyika, zviri kuitwa navaMutuli Ncube ndinoona fanika zvakanaka, ende zvakandifadza pakuti president vanozvisapotavo futi. Nyika yanga yaramba ichingoerera kwemakore akawanda, saka zvoda kuti zvivane mumwe munhu ane chido chekugadzirisa nyika zvakanaka.
Totarisawo zviri kuitika munyika, tiri kuona vamwe vezvitoro vari kuvhara. Chii chaizvo chiri kuitika?
Munoziva panhu pese panonetsa kuti zvinhu zvizonaka. Vamwe vanoda kutaura pachishona vanoti kana mwana akuzvarwa mai vanotanga varwadziwa zvikuru, asi panongoti mwana apedza kuzvarwa vanokanganwa nekurwadziwa kwayo kwavanga vachiita. Saka zviri kuitika apa, vanhu vavajaira imwe nzira, asi isiri nzira yakanaka. Saka nzira iyi kuti tibve munzira yakaipa, zvinotomboda kuti zviitwe zviri kuitwa navaMutuli Ncube. Zvakaita izvo kuti vanhu vaomeserwe pane zvakawanda, kuti vanhu vazive kuti zvinhu hazvitambiswe zvatiinazvo, zvoda kubatwa nenzira yakarurama. Kana kuzokuinda kunotenga mari vanhu vachitengesa, hazvina kururama pachazvo. Saka zvamboita kuti vanhu vatanga vaona kuti kungoimporta zvinhu zvatarisira kutenga zvinhu zvakawanda kubva kunze, zvakawandisa kupfuura zvatinogona isusu kutengesa kune dzimwe nyika. Zvinoita zvinoramba zvichingotipa kuti zvitiomesera pachedu. Saka vanenge vamisa manje kuti zvinhu zvamamuchiimpota kunze ngazvive zvinofambira nezvamunoexporta kunze.
Asi kavamwe vari kuti havasi kunzwisisa kuti ndiani chaizvo ari panyanga panyaya dzezveupfumi, nekuti vari kuti vakambonzwa vaMutuli vachitaura kozoya vamwe vekubato reZANUPF vachitaurawo zvinenge zvakasiyana, hazvikonzere matambudziko here?
Zvinogona kukonzera matambudziko, asi vanoda kuziva ngavazive kuti munhu anotererwa ndeari mugovernment, haikona ari mupolitical party.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezvematongerwo enyika nezveupfumi haachina kugadzikana, izvo zvave kupa kuti vamwe vakurudzire kuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa nebato ravo reZANUPF vabvume kuti vakundikana kufambisa zvinhu. Mitengo yezvinhu inonzi iri kuramba ichiita chamuramba mhuru zuva nezuva, mari hadzisi kuwanikwa nyore, zvitoro nemakambani zviri kuvhara zuva nezuva, nyika haina mafuta ekufambisa dzimotokari nezvimwe zvinodiwa pazuva neveruzhinji. Ukuo hurumende inonzi iri kuramba ichikwereta mari kunze senzire kuedza kugadzirisa dambudziko iri. Asi vezano PF varikuramba kutambira kuti ndo varikukonzera matambudziko aya munyika. Vachinongedza minwe kune vanopikisa ava varikuti ndo varikuomesa zvino vachida kuti vanhu vapandukire hurumende. Chii chingaitwa mukugadzirisa matambudziko ari munyika aya? Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vane nhengo yezano PF vagadzira chirumhanzu pamwe nenyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano revarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe uye vari nhengo yeMDC Dr. Takawafira Joe. Tatanga nekubvunza Dr. Joe kuti ndiani chaizvo anofanirwa kunge achinongedzwa minwe nemamiriro akaita zvino munyika.
Ini ndinoti dambudziko guru rinoenda kune vanotungamirira nyika. Ende vanotungamirira nyika ndivo vamunangagwa vakapinda panyanga pamaelection akapfuura. Dambudziko redu muZimbabwe guru nderekuti tinowana hurumende kana kuti vatungamire hurumende vachiti anoita over expenditure. Saka ndo dambudziko rataifanira kuti tinyanyo tarisa. Asi kune vakazouya vamwe ava vachida kuisa blame hombe kuvanhuwo zvavo vasina zvavo. Saka new policies dzakauya navanuve navamangudya izvi ndo dzakavhundutsa vanhu namazvinhu zvikaita mamamiro nerongo.
Vachirumhanzu, munotiwo nemamiriro akaita zvinhu munyadzo zveupfumi nezvematongerwo enyika ndiani anofanira kunge achipomerwa mhosva apa?
Ndingati maonero andinoitawo ininiwo zvangu ndokuti nyika yashaya one yatingati professionalism iri kuleka zvakanyanyisa maitirwo maranirwo ebusiness kumakambanis edu. Anova makambanis anonzi aya ndiwo makambanis avanhu vatema. Tochizobvapo takuchienda kuruzhinji rweZimbabwewo futi. Hatina chunhu chatinokwanisa kuti ichi hatichidi, ichi tinochida. Tinotoona kuti tisi vamwe vanotopesvedzera zvinhu zvakaita saizvozvo. Tikatarisa pane nyaya dzamaprizes iyaya, vanoti vakawanda maprizes akonzereswa nenyaya ye 2 cents per dollar yakataurwa naminista wezvefinance. Asi hapana munhu kana kuti esu maZimbabwens vanonyatsokudzamisa pfungwa kuti izvezvi zvinomboreti kudii.
Vazho, munoti ine mashoko aya?
Ndinokumba kuti chikuru ndechekuti vanhu vari muhurumende vanotungamira hondo vanofanira kuwanikwa vachitaura chinhu chimwe chete kuti chaicho chaka kuti zvinhu zvikwire kudai chii. Kwete kuti tizoona kuti zvinhu zvichikwira kudai tinoona vana vanovena navamangudya vachiti zvichanaka, toona vamwe vana vezimbabwe vachiti haisi hatizizi kuti zvakabva sei. Saka ndinoona sekuti pane kutiza responsibility kana kukurumidza kumedza kutenga kuchada.
Vachirumhanzi, munoti kune vanhu vari kuti hurumende yakundikana?
Ava ndio zvandotika vanhu maZimbabwe pane nyaya dzokunzwera politics tichiri kure hatisati tatombonyatsokunzwisisa. Nokuti maZimbabwe ungati tiri kufamba nemhepo ikavhuvhuta yakananga kuku tinotevera ikoku ikajija totevera ikoku. Saka tina maZimbabwe vane double standards vasingazivi chavanoda.
Vazhou, tingati here nyika yasvika panguva yekuti ingada zvakare hurumende yemubatanidzwa imwe GNU?
GNU inonetsa kuti hazvirevi kuti kana mukaita GNU toti mungasolva maproblems ariko. Bati handida kungotaura hangu ndechekuti hurumende yakonewa, because hurumende ndo inoita planning. Izvezvi ukavabvunza kuti chanetsa pafueri chii kuti tiwane, ndiri mukiyu izvezvizvi inoita 5 kilometers away tiri muasingo. Hapana consistent policy ngoti chatadzwa kuti fueri tishaye chii. Hapana issue yeplanning in terms yekuti tiite production tiwane foreign currency. Vari muhurumende ava ndovakona. Saka nyange tikaunza GNU inotinetsa, nokuti GNU inongonetsa kuti vanhu vanonga they will still concentrate competition yavo vakananga 2023.
Vachirumhanzi, pane vamwe vari kuvenga nyaya dzehuori mumamiriro akaita zvinhu zvikuru munyaya dzezveupfumi, munoti iwo?
Vanogona kufunga saizvozvo, but sokutaura kwandoita kuti ino hapana research kana kunzwera, kungonakirwa nokutaura. Because you cannot say iwewe vanhu vari kutonga ndo vanohori, asi muchiona vanhu vari mustreet. Action yatinomboita nazvo ndeyei? Isusu vacho tisu tinoparticipata muuroyi hwacho ihwohwo.
Avanga vari vanongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yezano PF vagadzira chirumanzu vari parunare muHarare. Manzwa zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano revarairidzi PTUZ uye vari nhengo yeMDC Dr. Takwafira Jowu vari parunare kumasvingo. Kutara zvicherwa vaWinston Chitando vavhura gungano remine entra zviri pamutemo muulawa yenhasi, vamwe vanhu vachikurudzira kuti pave neurongwa hwekuti zvicherwa zviri munyika neuwandu hwazvo zvizivikanwe kuitira kuti nyika isaratsikirwe neupfumi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo ekuvhura gungano remine entra zviri pamutemo, vachitando vati zvicherwa ndizvo zviri kunyanya kuunza mari munyika. Vakatiwo zvicherwa zvinogona kutungamira pakuvandudza upfumi zvichienderana nechinangwa chehurumende chekuti upfumi hwenyika hunge hwakura panosvika gore ra 2030. Vati urongwa hwekuvandudza mutemo weMines and Minerals Act kuti uenderane nebumbiro remitemo yenyika hwave pachinhano chepamusoro. Vachitando vabvuma Studio 7 kuti pane zvimhingampinyi zvakawanda zvinogona kuvhiringidza uwandu hwemari inobva kuzvicherwa, kusanganisira dambudziko rekushayikwa kwemari yekunze munyika pamwe nekuburitswa zvisiri pamutemo kwezvicherwa zvakadai segoridhe nemangoda. Asi vati hurumende iri pakati pekugadzirisa matambudziko aya.
Vhiki yakapera vakatevera news vakanzwa kuti pane nzvimbo yatakainda kubhindura vasingazivi inogaya goridhe. Tikaona kuti aiwa zviri kutakidzika kuti goridhe rinokugaiwa ipapo harisikinda rose kufidelity, tichimba tasiya tavhara nzvimbo iyoyo. Chikutanga kwechirongwa chingiitwa nehurumende kuti zvicherwa zvose zvitengeswe nomutoo wakanaka.
Panyaya yekutsutsumwa kwevamwe vanhu kuti vamwe vashandi vemubazi ravo vanononoka kugadzirisa magwaro anenge achidiwa nevanoita zvezvicherwa, vachitando vabvumawo dambudziko iri vakati bazi ravo riri kudzidzisa vashandi varo kuti vaite mabasa avo nemazvo.
Diki yakapera museri takaita musangano muministry medu yetinoti pachungu strategic workshop. Tikaita mazuva matatu takavhakangana mukova tichitaura kuti chii chetinokonewa kana chetofunga kuti tiwedzere kuti tikwanise kunge vanhu vemuZimbabwe vangachigutsikana nebasa ratinoita. Tese takabvumirana kuti nguva yekutorwa kuti mapepa afambiswe haina kumira zvakanaka.
Vamwe vanhu pamusangano uyu vati zvakakosha kuti vakuru vakuru vehurumende vasangotaura chete nezvechinangwa chekuti upfumi hwenyika hunge hwasimukira panosvika gore ra 2030, asi kuti vaite zvose zvavanogona kuti veruzhinji vave vanofamba pamwe chete nehurumende mukuti chinangwa ichi chiitike. Mumwe weavo vapinda mumusangano uyu vatendai choto vakurudzira hurumende kuti ive neurongwa hwekuti zvicherwa zviri munyika pamwe neuwandu hwazvo zvizivikanwe kuitira kuti nyika isarasikirwe neupfumi uhu.
Kana une chinhu chausingazive, umwe munhu anoziva kudarika iwewe anokwanisa kuuya otora zvinhu zvaunazvo izvozvo usingazive value yazvo ozvishandisa iwe ozoona pamberi apo kuti ndinenge ndakabiridzirwa. But inyaya yekuti wanga usina information yekuziva kuti ndine chii chandinacho. Saka zvakakoshera paruzivo rwekuti senyika iri kuenda paInternational Market ichitsvaga mari, ngatiendei tichizivawo kuti isusu munyika medu timbori neupfumi hwakaita sei zvigotibatsira kuti tisakwanise kunge tichizonegosheta madeals anozotirwadza.
Gungano remind entra regore rino rakatanga nezuro uye riri kupera mangwana. Gungano iri rinowanzokuitwa muna chikunguru gore rega rega, asi gore rino rakanonoka kuitwa nekuda kwesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kuoma kwaita zvino munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anosunga nhengo dzeZCTU maguta akasiyana-siyana anosanganisira Harare, Mutare neMasvingo. Kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika kwokonzera mutauro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku izika atisenda.